Mutongo wedarira Major Sutre muHarare vamunamato Mutevedzi vatora mutongo wekuti amai mupfumira vagare mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe. Hurumende ichimboferefeta mhosva dzeuwo rinomwe dzavari kupomerwa. Vamutevedzi vati kunyange hazvo magweta amai mupfumira akati bumbiro remitemo rave kuti mukana wekubhadhara mari yechibatiso yave kodzero. Vakasungwa mbira dzakondo nemutemo wecriminal procedure and evidence act uyo unoti kana muchuchisi wehurumende aburitsa gwaro rekuti musungwa agare mujeri kuitira kuti nyaya anenge achipomerwa imboferefetwa sezvakaitwa nevachuchisi nezuro pamhosva dziri kupomerwa mai mupfumira. Matare haana simba rekupa musungwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vamutevedzi vatiwo magwaro akasvitswa kudare ekupomera musungwa mhosva anoratidza pachena kuti amai mupfumira pane zvavakaita zvakakonzera kuti National Social Security Authority kana kuti NASA irasikirwe nemamiriyoni akawanda emadhora ekuAmerica pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe gweta remuHarare rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vati hurumende inofanira kunanganisa mutemo wecriminal procedure and evidence act nebumbiro remitemo kuitira kuti vasungwa vasatyorerwe kodzero dzavo dzekupihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Mutemo washandiswa panyaya yamai mupfumira uyu hauenderani nebumbiro redu remutemo ra2013. Tinoona kuti mutemo wakabva kare uchishandiswa kushungurudza vasungwa. Saka munyaya yamai mupfumira iyi tinoona kuti kodzero dzavo dzinenge dzisina kuteedzerwa sezvo bumbiro guru remutemo renyika haribvumidzi munhu kuti avharirwe pasina chikonzero chakanaka. Tange tichitarisira kuti vachuchisi vaikwanisa kuzopa zvikonzero zvekuti sei mai mupfumira vachifanira kuti vange vachigara vari mutirongo. Zvazvinoita ndezvekuti mitemo yakaita seiyi inogona kufadza vamwe vachiona ichishandiswa pana mai mupfumira, asi mangwana mutemo iwoyo unogona kuzoshandiswa zvakare kune vamwewo vanhu vanenge vainewo nyaya dzavo. Sezvo munoziva kuti chero muupi neupi zvake munhu anogona kusungwa. Saka inyaya yekuti hatisi kutarisa kuti ndimai mupfumira chete, asi kuti ikodzero dzevana vezimbabwe vese dzavainadzo pamutemo.
Imwe nhengo yezanupf vagodwin Gomwe avo vaimbovesa chigaro wezanupf muboka revechidiki muprovhinsi yeHarare vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti nyaya yekurwisana neuori inyaya yave kukosheswa nehurumende. Mashoko avagomwe anouya panguva iyo vamwe vachiti komisheni inorwisa uori yezimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC haina mazino sezvo ichitungamirirwa nemudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiso moyo amai Lois Matanda moyo. Vamoyo ndivo vakazivisa pachivhitivhiti kuti masoja ainge opindira mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert Mugabe vasiye basa. Vagomwe vati huori chinhu chinodzosera budiriro yenyika kumashure.
Danho riri kutorwa nehurumende yedu kubva kuna purezidenti wedu vamunangagwa idanho rakatikoshera and ranga ratova overdue nekuti kubvira nguva yaformer president vakanga varipo ndikatoona kutoti ndiye munhu akanga achichengeta rubbish yese disease rese nekuti vanhu vakatora advantage yekukura kwavamugabe vakatanga kuita everything vachiba vachiti nekuti tinoprojera nekuti mugabe aingoda munhu anomuda chete kuti aramba ari pachigaro wedza uri kuba kana vasingadava nenazvo. So apa danho rikairi riri kuprotecta munhu wese ari pasipasi anotambudzika uyu because mukacalculata mari dzese dzabiwa na dzinonzi dzakabiwa naamai ava imari dzakawandisa zvekuti pane vamwe vacho vanozvakabo vakazobatwa muchanatsoona kuti nyika yakaurayiwa noti zviri kutaurwa nevanhu mazuva ano yeopposeni kuti munangagwa uraya munangagwa uraya no vakanga vasiri vopurezidendi because nguva yacho kune anga ari njaji ende mari dzese zhinji dzakatobiwa mumwe wopurezidendi achiripo vasati vapinda ende muchatoona kuti even nemavhidhio vanhu achanga achibudiswa nemainvestigating officer muchatoona kuti mari dzakabiwa long back from 2008 up to 2017.
Vagomwe vatiwo pane nyaya dzeuori dzakawanda dziri kuitika munyika dzinofanira kubvundunurwa nezac.
Tona riri danho rakatikoshera ende rakakoshera nyika kuti ende mberi rakakoshera even zanupf but
because vanhu vanga vachinyomba zvaripenyu nekuda kwevamwano maindividuals vanga vachiita mari muhomwe noti zvaripenyu kuti angaita no pati yangaita yesebos pati ndei isepese pati hakuna vanhu vachinji vanga vachidya mari revanhu ava vanga vachidya vega ende danho iri richasvika kwese. We know tinoziva tine makandela mumwe muHarare MDC from 2000 havana chanonzi dzenumeriwa nezvo vainga vachingoba lend vachiita se so commission toida kuti isikeko hakuna anozotizva achiti no heti kubatwa kwepostini chete zanupiefu yanotanga kutobata vayo ichadzika pasi kwese upostini munhu wese anenge akaba mukati.
Dzimwe dzemhosva dzeori dziri kupomerwa maimupfumira dzinosanganisira nyaya yekunzi vakakonzeresa kuti munyori mbazi rezvevashandi vangoni masoka vatore chikwereti kunasa chemadhora zviuru makumi mapfumbamwe chekutenga motokari yavo ivo amaimupfumira. Amaimupfumira vanonzi vakazopiwa imwe motokari nehurumende yechipiri vakaregedza kutaura kuti vakange vapiwa imwe pavakapiwa makurukota ehurumende motokari asi magweta avo anoti iyi hainganzii mhosva sezvo vaine kodzero yekuva nemotokari mbiri segurukota rehurumende uye motokari dzose dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende. Amaimupfumira vanonziwo vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuti nasa ipe bhanga remedbank mari inosvika mamiriyoni 10 mukati memazuva maviri pakange pabhuroka bhanga iri. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekuti vakakonzeresa kuti nasa irasikirwe nemari yakawanda pakaita bhanga renedbank chirongwa chedzimba kuchinhoi asi amaimupfumira vari kuramba mhosva dzese dzavari kupomerwa vachiti maoko avo akachena semukaka. Amaimupfumira vanoti zvese zvavanonzi vakaita hazvaikwanisika kuti vaite zvisina ruoko rwemunyori mbazi rezvevashandi uyo anoshanda ari pasi pemunyori anoshanda muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende asi mutongi wedare ati umbo hwakasvitswa kudare nevachuchisi hunoratidza kuti amaimupfumira vane zvavakaita mukuparwa kwemhosva dzavari kupomerwa vachiti musungwa ane kodzero dzekuzozvimirira pachatongwa nyaya idzi. Amaimupfumira avo vano vesenata wezanupf kumakonde ndivo munhu wekutanga mudare remakurukota kusungwa nenyaya dzeuori kubva pakagadzwa komisheni itsva yezaki nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa musi wachivabvu 30 2019. Boka revechidiki muzanupf rakadomawo amaimupfumira semumwe wevanhu vakuru vakuru muzanupf vari kuita zveuori vanofanira kuzvichenura. Nekune rumwe rutivi boka remadzimai muzanupf rakabudawo nechisungo chekuti vese vakapomerwa mhosva dzeuori mugwaro rakaburitswa nevechidiki vezanupf vanofanira kuti vaferefetwe. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.